musangano weNJNC ndo watinonyanya kutemba nawo zvizhinji kunyange tichiziva zvedu kuti pamutemo hurumende haisi kutiitira zvakanaka nekuti tinoda yatinoti collective bargaining council saka musangano weNJNC ndo uripo pari zvino mutitaurirai saka sezimbabwe teachers association tiri bandiko yatinoti seuzi federation of educators unions in zimbabwe iyo inova zvakare iri pasi pezimbabwe confederation of public sector trade union inova ndiyo inoenda kunogara pasi nehurumende vachikurukura nyaya dzemihoro saka ndo yatakamirira kuti tinzwewo kuti pari zvino zvave papi asi isu semusangano wezimta takatonyora zvinyunyuto zvedu zvinoratidza kuti aiwa munguva yareba tichigadzirisiraiwo nyaya dzemihoro
sezimta muri kufunga kuti pangawedzerwe mari yakawanda zvakadii ingakwandire varayiridzi
isusu tiri kumhanya ne840 pari zvino hurumende yakatipa mari yatingatiyo iri paaround 320 saka isusu tageti yedu kunyange tichiziva zvedu kuti mari yatinokodzera iri pamusoro pechiuru kana kuti 1,300-400 asi zvatakaendesa pamashure apo taida 840 havasati vatasvika ipapo saka